kutanga mukoma wajonga handidi kutarisa mamiriro emanhamba asi ndoda kutarisa kungoona kuti chisava chezimbabwe achina kuzvitarisa seisina kukosha chakazviona ari munhu akafanira nemunhu wese akazvipira kuti inini kana ndichidyiwa ndinodyiwa asi ndodyiwa ndazama ndo spiriti yandinofarira pamazimbabwe ndo chinhu chikuru kandafarira pamurume uyu ada kuzvitarisira pasi haana kuzvishora asi akangozviona ari muzimbabwe akafanana namwe vanhu so chinhu chinofadza chose kuona mumwe wedu achimira paya patinofunga sekuti hapamiriki achimira paya patinoona pachiita sekuti pano kukosha asi iye akaramba akashinga akandomira hongu angava akaruza hongu angava asina kuzopfuma zvakanyanya kunaka chose but kungomira kwaakaita pasarudzo ikoko chinhu chinofadza zvikuru especially isusu vanobva kuzimbabwe
totarisawo sarudzo dzakaitwa mumatunhu akaita sevirginia kwatinoona vayankin vebato rerepublican vakakunda vamacliff vedemocratic party vanga vari gavhuna zvii zvamungataura
chandangaa ndechekuti maamericans ari kunditaridza kuti havatarisi munhu havatarisi bato vanoda masau vanotarisa performance yako semunhu uye chikuru chandiona nyaya yekuti demokrasi yavo inoshanda hakuna violence yatokona kuzimbabwe hakuna vanhu vanotupa vatozvatoona kuzimbabwe hakuna munhu anorugwa zvatoona kuzimbabwe hakuna mota dzinotemwa zvatoona kuzimbabwe vanoita purosesi yavo zvakanaka zvinejekerere
mudunhu renew jersey tiri kuona kune mangange vaphil murphy vedemocratic party navachitareli verepublican party zvii zvamungataura tichitarisa kuti democratic party inova iri kutonga iye zvino inenge iri kufundikana kunge ichiita zviri kutarisirwa ndizvainge ichitarisirwa
zvandiri kuona paresi yekunew jersey marepublicans andine vakatungamira but iko zvino izvi aakuita semangange saka hatisi kunyatso kuoneka kuti achakunda ndiani hatisi kunyatso kuoneka kuti chando zvakamira sei but munyatso kuona kuti vanhu vakabuda vakandovhota neuwandu hwavo I think that's the spirit yatinofanira kunge tinayo mazimbabwezi yekuti no matter the situation asi kunovhota ikodzero yedu ngatiure neuwandu chidzidzo yatinacho pagore ra2023 kuti munhu wese zvakakosha kuti ubude uende kundorejesa kuti ugovhota
america iri kutarisira sarudzo hombe mugore rinouya ra2022 zvii zvamungatarisa pamapato maviri ari kukwikwidzana republican party nedemocratic party tichiona zviri kubuda musarudzo idzo diki idzodzi
tinganetsa iko zvino ndechekuti zvinzwisise nekuziva kuti sarudzo dzingaitwa gore rinouya dzinge dzakamira sei asi chandinoona ndechekuti pachange pane mangange makuru kwazvo muchaona kuti madhemocrats are fighting kuti varambe vakamendena majority yavo munational assembly nemucongress but muchaona kuti zvinhu zvichagona kumaremera nokuti marepublicans ari kuda kucontrola both houses saka panenge pane mangange makuru ekuti hapana munhu anogona kutaura iko zvekuti maelections egore rinouya ava ndo vakakunda ava ndo vakadyiwa asi chandigona kutaura ndechekuti pachange pane mangange makuru kwazvo It's very unpredictable.